aya mamirire ekunzi aya nerumwe rudzi anonzi Elmino anogara achiitika, asi Gwendo Guno aitika aine simba zvikuru. Saka zvaaitika aine simba zvikuru kudaro, tiri kunyanya kuona kushayikwa kwemvura kuno kusouthern Africa. Zvazoitika ndezvekuti mugore rapfuura Southern Africa yakashayiwa mvura yakakwana yatinozotarisira. Zvino nemamirira ekunze gore rino zvanyanya futi zvakare, zvichitaura kuti vanhu havachina chekudya chakakwana. Pane avo vakanga vakambochengeta chekudya kubva mugore rapera, vakanga wanawo mvura zvishoma, kudya kwose kwavanga vanako kwakazopera. Saka SADC, mubatanidzwa wenyika dzekuno kuchamhembe kweAfrica, vakapa announcement yekutaura kuti vanhu vose vanofanira kubatsirana pamwe chete kuti tirwisane nedambudziko iri raitika munzvimbo ino. Isu tiri mabato matatu ataurwa aya, tiri kuburitsa mashoko aya kuitira kuti tikurudzire vose vanokwanisa kubatsira nzvimbo yeSouthern Africa kuti vatore mashoko aburitswa neSADC aya semashoko akakosha zvikuru, ave mashoko anovatungamirira mukuona kuti vangabatsira sei nzvimbo ino yeSouthern Africa. Zviri kuitika ndezvokuti kuri kutarisirwa kuti pari zvino vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu munyika dzemuSouthern Africa vakatarisana nadambudziko rokushayikwa kwekudya uku. Asi kana pakashayikwa chinobatsiro inouya nokukasira, nhamba idzodzi dzicharamba dzichikwira, zvokuti tiri kutarisira kuti munguva shoma inotevera tingangoguma tave nevanhu vanosvika kuma 49 to 50 million vanenge vachishayiwa chokudya. Saka kuitira kuti dambudziko risazonyanye kusvika pakashata, tiri kukurudzira avo vanokwanisa kuyamura mapato akasiyana-siyana emunyika mose kuti vabatsire padambudziko iri.
Tiri kuonawo kuti SADC iri kuti iyo yadeclare yatingati ya regional emergency, kuratidza kuti zvinhu mudunhu hazvisina kumira zvakanaka. Izvi zvakakosha zvakadii?
Yave SADC kwete nyika imwe neimwe aiwa, kureva kuti iri dambudziko rakatokura zvokuti nyika iri imwe neimwe pachezvaina zvainokwanisa. Saka tinozotora semashoko akakosha zvikuru